Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhu rakanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 27, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosukikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakabvisa vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiri wenyika.
Chera Studio 7 everyday. Pa Studio 7 isusu tinofara nekuti Studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawane pa ZTV. Nekuti ZTV yakamonopolizwa the one political party. So Studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata, nyaya dzatibata everyday dzatisingakwanisa kuti tiwane. So we are happy about them.
Vatereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa makore gumi nemashanu kwaitwa neStudio 7 nhasi, vachiti inovapa nhau dzechokwadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbi vemusori mukuru uye vari mumwe vevanhu vakarwa muhondo yerusununguko vaPeter Munatsi varangarirwa nhasi panyaradzo yaitwa kumba kwavo kuGlendale. VaMunatsi vanonzi vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nemauto panguva iyo mauto aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaungana nhasi vanga vasina kusununguka kutaura kuti chii chakaitika pakufa kwaVaMunatsi, avo vanonzi vakafa musi wa15 Mbudzi mushure mokurohwa zvakaipisisa nemauto, sezvo vaifungidzirwa kuti vaikanganisa mauto apo aibvisa pachigaro vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Panyaradzo yaitwa nhasi pange pakaoma, uye hama dzavo kana mudzimai wavo amai Rose Munetsi kanawo vana vavo vange vasingabvumidzwi kutaura nevatori venhau nevanhu vange vasingazivikani kuti ndivanani. Vange vakatumwa kutaura kuti vape umboo pamusoro peupenyu hwaVaMunatsi vange vachitya kutaura, uye vakwanisa kutaura vataura kweminiti imwe chete, vamwe vatadza kutaura zvachose. Amai Munetsi vauza vanhu vapinda mugungano ranhasi kuti murume wake Ivan Nerudo.
Peter was a very nice man. Peter was a very loving man.
Vamwe vataura panyaradzo iyi vati zvakaitika zvakaoma uye zvakarema kuti vataure zvakaitika pachena. Vachinyora mubepanhaure padande mutande vaimbo vegurukota muhurumende yavaMugabe uye vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwau vati vaMunetsi havaifanirwa kufa mafiro avakaita. Vati vaMunetsi vakaurayiwa nevanhu vakabvuta masimba ehurumende yavaMugabe. Vachinyorawo paTwitter nguva yapfuura vaive gurukota izvidzidzo yepamusoro waJonathan Moyo moyo vakatiwo vamunetsi vakaurayiwa nemauto vasori vakawanda vapinda muchitiko chanhasi varamba kutaura nevatori venhau hatina kukwanisa kunzwa divi remukuru wevasori ambassador Isaac Moyo sezvo vange vasiri kudayira foni yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauro wemauto Kenel Overson Mugwisi sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare vamunetsi vanonzi vakavigwa kunzvimbo inovigwa magamba edunhu reHarare kuWarren Park uye zvinonzi mauto akapa mhuri yavo zana remakirogiramu enyama parufu rwavo zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori zvinonzi panguva yamanikidzwa vamugabe kusiya basa pasi pechirongwa cheoperation restore legacy vasori nemapurisa akawanda anonzi akashungurudzwa nemauto sezvo pakanga paita zvikwata zviviri zvaipikisana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri vestudio 7 varumbidza zvikuru nhau dzavari kupakurirwa nestudio 7 asi vachikurudzirawo kuti dai nhepfenyuro iyi yawedzera zvirongwa zvenhau pamwe nekuenda kune dzimwe nzvimbo dzisina vatori venhau kunyanya kumamisha. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 30 UTC, 7:30 p.m. in Zimbabwe on January 27, 2003. And you are listening to the first edition of Studio 7, a new program for Zimbabwe, coming to you from the Voice of America.
Studio 7 yasvitsa makore gumi nemashanu nhasi kubva zvayatanga kutepfenyura musi wa27ndira2003 muchirongwa chechirungu. Vashamarari vayo muWashington vari Ray Choto nantimi yake. Chirongwa cheshona nendebele chakazotanga musi wa7 kubvumbi 2003. Mumwe mutereri westudio 7 vaJames Chidakwa vati vanofarira studio 7 nekuti vanowana nhau dzejekerere. Asi vachidhakwa vati shuviro yavo ndeyekuti dai studio 7 yawanikwawo paterevhizhini dzinoonekwa mahara.
Tirira studio 7 everyday. Pastudio 7 isusu tinofara nekuti studio 7 inoita kuti tiwane news dzatisingawani paZTV nekuti ZTV yakamonopolizwa iri one political party. So studio 7 inotibatsira kuti everyday tinge ti updated and nyaya dzavanobata nyaya dzinotibata si everyday dzatisingakwanisa kutiwani. So we are happy about them. But tinoda kuti studio 7 dai kwanisa kuti ichiitawo kana TV station kana kuti takwanisa kuchivanzwawo puma free to air channels isaya kuti tisavangowana pari pamasaisai chete eradio tivawane pese pese kuitira kuti kune kune vamwe vasakwanisa kuwana maredio mudzimba dzavo asi free to air channels haya vanovatera every day vanokwanisa kuti vakavabata vamanheru vakaenda ipapo vanokwanisa kuti vanzwe.
Mumwe mutereri westudio 7 vaKeith Charumbira vatiwo studio 7 inovapa nhau dzekunzvimbo dzakasiyana-siyana vakati izvi zvinovapa ruzivo rwezviri kuitika kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Studio 7 tinoifarira zvakanyanya. Chikonzero tikatarisa studio 7 tinowana maupdates zvakawandisa zvinosanganisira nenews nezviri kuitika munyika medu panguva idzodzo. Hosikatarisana nestate media yedinova ZBC inoprovida zvinhu zviri politicized zvinongorerekera kudii rimwe chete rezvamatongerwo enyika zvinosinganakidzi vanhu vanoda kusiva vachidzidziswa vachiwana ruzivo nepane zviri kuitika. Information iri kusvika kuvanhu kubudza nestudio 7. Saa riri kustudio 7 chimwe chinogona kunge yakasara inyaya yekuti achikwanisa kutovhurawo kana ari madhishi chaiwo kunyange vanhu vachitocherera asi zvichitozati studio 7 yatovawo nemadhishi pachayo vanhu vachiwocha studio 7 ikasvika pakuisa mavideos and other things mainterviews mamwe anenge akuona kunge ari live achitobuda pamadhishi togona kuti zvogona kuti hati studio 7 irambe chienderera mberi nodai zvaramba zvakadaro.
Mumwe mutereri vaLove Mochitsa vatiwo chavanonyanyofarira pastudio 7 inhau dzisina divira dzinorerekera dzavanowana.
Zvandoda kuemfasiza kustudio 7 ndechekuti inotaura zvinhu zviri zvejekerere zvisina propaganda zvinoita mamwe mastations izi. Saka tinoti dai ramba yakadaro.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwayi vatiwo chinonyanyovafadza pastudio 7 mukana uri kupiwa kumapato ese zvematongerwo enyika kuti vabude panhepfenyuro iyi vachipa pfungwa dzavo. Asi vachi waivati wa shuwiro ya wande kutine penyuro ya Studio 7 iwe dzere vatorive nau shikuru kumamisha.
Tinofara kuti tiri kuona Studio 7 pa ground. Tinofara zvekuona kuti gorera darika iri Studio 7 yakawedzera coverage yayo kuma political parties ese yakapa munhu wese mukana. Ino pa munhu inokoshesa munhu wese zvinova zvinhu zvakatifadza. Pakaita improvement kana isuo se MDC nguva yataipiwa tinofara nazvo. Tinotarisa kuti Studio 7 mazvano tevera zvirongwa zvaipote ma reporters ayo achienda kune dzimwe nzvimbo dzatisiri kunzwa kuti pakamira sei kwakaita sana chikombedzi vana Malipat kuti tinge tichizivawo kuti pakamira sei uye zvichemo zvavo ndezvipi. But so far tinofara seMDC kuziva kuti vari kupa munhu wese mukana.
Vanoronga mabasa eMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai Mumbare vaRichard Virindi vatiwo vanofadzwa nezvirongwa zveStudio 7 nekuti nepfenyuro inopa mukana kumapato esare munyika. VaVirindi vati nepfenyuro dzehurumende hadzitori nawo kubva kumapato avo. Vatiwo Studio 7 iri kubatsira kuwanisa vagari nawo kunyanya kumusha kwavo kunyamapande uko vati hakusviki masaisa enepfenyuro dzehurumende.
Isi ndirikufara neStudio 7. Because so far izvozvi iri kutikavhira nyaya dzedu dzichibudisa nyaya zhinji dzadzisiri kukwanisa kubudiswa neZBC. Zviri kuita kuti zvifumure zvinhu zvakawanda zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka nekumamisha tiri kufara kuti kumamisha vana mbuya vedu vakusvika kutonzwa kuti munyika muri kuitika zvakati nekuti tine nzvimbo dzadzakaita sekuna Namutoko naNyamapanda kwavatozivi nhau dzeZBC vanotoziva kutonzwa Studio. Saka tiri kukumbirisa kuti iwedzere kuchiramba ichiexpanda munzvimbo dzakasiyana-siyana iise masenda dzakasiyana-siyana anenge vachivapa information yakawanda kuti nyika yese izive zvine zvichiitika.
Mumwe anorarama nekutenga zvinhu vamoyo wati D vakurudzira kuti dai Studio 7 yawedzera zvirongwa zvayo zvenhau.
Studio 7 tinefarira zvakanyanya. Patinotokumbira ndepekutoti taikumbira kuti I think every hour kana yovaone chimwe chirongwa pakati pemasikati apapo zvekutiwo kuma 12 kana kuma 1 kana tinoona sekuti zvinotibatsira. Tinoona mukana mukuru wekunzwa zvakawanda neStudio 7 because nguva zhinji Studio 7 inotibatsira pakuti inotaura chokwadi straight zviri paground. Haitauri yakazembera kune zvematongerwa enyika chete asi inotaura matima naose.
Mumwe mudzimai anofarira Studio 7, amai Otilia Chikandire, vatiwo vanoona sekuti Studio 7 ine chokwadi panhau dzainoburitsa zvichienzaniswa nenhepfenyuro dzehurumende idzo vati dzinonyepera veruzhinji kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti ndifarire kuteerera Studio 7 ndechekuti ndo inotiudza nhau chaidzo dziri kunyatsoitika munyika. ZBC inotinyebera, especially panyaya dzepolitics. Hawanyatsotaura nyaya chaiyo chaiyo sezvamaitikiro aikaita vanorerekera kuhanisaiti kunova kubato reZANU-PF. Saka tichiteerera Studio 7 nokuti inotaura chokwadi.
Vateereri veStudio 7 ava vatiwo havachatyi kuteerera nepfenyuro iyi kunyange hazvo hurumende ichiti haisi pamutemo asi makurukota aya achitaura neStudio 7. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigo.
Tinoda kutenda vateereri veStudio 7 nekutitsigira kwamaita kwemakore 15 uyezve ndoda kutora mukana uno wokutenda vatori venhau veStudio 7 vanga vachikupakurirai nhau kwemakore 15. Ngatirambe takadaro. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaRex Tillerson vari kupomera Russia mhosva yekushandisa mhando dzemoto sechombo chezvematongerwo enyika muEurope panguva iyo vaTillerson vari kuita hurukuro nemumwe wavo muWarsaw kuPoland. Turkey inoti America yavimbisa kumisa kupa zvombo mauto AYPG HKDH muSyria panguva iyo mauto ehurumende yemuTurkey apinda muzuva resere achirwisa chikwata chemauto ari kutsigirwa neAmerica. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai akapedza nguva ndefu ari kunze kwenyika asi akazowana iye mukana wekudzoka munyika umo akatanga iye bhizimisi rekuchengeta vanhu mudzimba dzinonzi idzo maloji. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti loji yavo inonzi chii uyezve vakatanga sei kufunga kuita izvozvi zvemaloji.
Yes, I am Jane Marimo. I say I am Jane Stovren. I am from Denmark. I am from Jane Stovren. I am in 2011. I am from the University of Denmark. I am from the program. Zvarangure gare gare ne program walikana usina chekuita unenge usina program saka apa ndinomuka ndiona kuti zvishuva marooms edu akachena here, breakfast redu zviripo here zvinodiwa nemagest edu, kana zvisipo tonotenga nemarooms edu zvinodiwa zviripo here tichingogadzisa takada, saka ndine program ndozvinondibatsira muupenyu hwangu.
Pane zvimwe zvirongwa zvamunazvo here iro gore rino ra 2018 panzvimbo yenyu yeloji iyi?
Tine zvirongwa zvakati kurei nekuti takabva tatenga imwe stand. Tatenga imwe stand kuda kubva tavakisa yatiri kuti Harare Training Center. Saka ku Harare Training Center vachauya vachida kuita maconference, maworkshop kana vanoda kuita muchato, vanodawo kuita kana zvimwe zvechechi, vakanga varipo vamwe vacho vanenge vachida kuya kuzorara kuno kumba vanongouya vachirara. Saka tiri kungoramba tichiextenda takadaro.
Pane kurudziro yamungapowo vechidiki here vangange vakateerera panguva ino?
Ndingangoti hapana chinotadzika munhu kana utano hwako hwakati nakei, nekuti zvese zviri mumaoko mako, zviri mupfungwa mako. Ndoona madzimai ekare senguva yedu isusu vaiti kana varambwa zvinhu zvakanga zvakaoma kuti atange chimwe chinhu, asi mazuva ano taane mapossibilities akawanda yekuti kana dai ukarambana nemurume unotanga zvimwe zvinhu zvekuti izvo, nekuti taane freedom yekufamba, yekukwira tichiendawo kuchidzoka uchitengesa zvinhu zvavo. Saka kumunhu wemukadzi ndinokurudzira kuti ingoplana chete zvinhu zvinofamba.
Mune vazukuru vangani?
Ndine vazukuru 10.
Aiwa, tobodzokera zvedu kuti pane zvamungatauro here zvekushingisa mamwe madzimai vangangodawo kupinda mune zvemabhizimisi izvozvi?
Ndinokurudzira zvakanyanya kumadzimai kuti izvo musazoti kana maana ambuya moti hapachisina chaningaite muupenyu hwangu, nongomirira kuramba ndichipiwa nevana chete. Zvinova strain or energy yavo nguva yega yega vachafunga kuti ndoda kutumidzira kuna amaenda. Saka isusu ngatirongei upenyu hwedu tichiita tumabhizinesi kwedu, tinotivaraidza kuti tirambe tiri vanhu vakaa, nekuti ukanga wakarongeka uine programu yako unomuka uchigeza uchiita zvaunoita. Kana usina programu zvinonetsa, unozoona wakutogeza kana kumasikati wakasungira Zambia. Saka ngatiitei programu madzimai, hakuti kuti kuita loji chete, kana kune zvinhu zvakawanda zvekuita muupenyu wenu.
Vanenge vachida kuuya kuzogara paloji yenyu, taurai zita racho uyezve kuti vanokuwanai kupi?
Inonzi Simba Lodge. Vanotiwana patine homepage yedu yakanzi, ukangoenda kuti ukaklika kuti Harare accommodation inobva yabuda yakanzi Simba Lodge. Saka mafoni edu 0777 433 496. Imwe foni yedu yamukwasa kuti kana muchida kuboka munongoshandisa. Kana muchida kuenda patine also tine email address yedu inonzi izo simbalodge@gmail.com.
Makafunga sei iro zita rekuti Simba iri?
Ndingangoti izita rakakomberedza kuti izvo mutupo wangu unonzi Shumba. Ndinoona zvese zvimwe zvinhu futi zvinobuda uchipindirana nesimba raunenge uinaro. Kuti ndoda kuva nesimba ndiite chakachaka, saka zvicombination yezvinhu mutupo wangu nekuti ndichine simba rekuita zvinhu izvozvo.
Mataura zvekuti munoita zvekuimba, imbo titanangurirai nezveizvozvo?
Ndiri muimbi, ndine bhendi rangu rinonzi zvakare Simba Band, Jane Marimo and Simba Band. Ndaane maalbum anosvika 4 ne1 single inonzi Kumusha. Saka ndingangoti zviri kufamba zvese zvakanaka.
Munoimba musambo werudzi?
Ndinoimba musambo wetraditional muno muZimbabwe.
Munoridzawo mbira here nezvimwe zvakadaro?
Iya, ndinoridzawo mbira asi ndina vakomana vanoridza zvese.
Ehe, saka muno wanzoenda kunoridza kupi?
Dzo dzangu dziri pa radio pa National FM ne pa Zimbabwe Radio ne Sport FM vari kudziridza. Saka pandiri kuitira kuti dzinge dzichinzwikwa zvakanyanya muno muZimbabwe. Kuitira kana tozobuda kunze kwenyika, dzinenge dza vanhu vemuZimbabwe vabikwa nevari kunze kwenyika vanenge vadzizivi.
Munotoimba here mumbotitse nurombi jana kamwe kerwiyo rwamunoimba?
Vongu tinoimba.
Mumbotitse nurombi jana.
Ndiba chidimbu chemoyo wako, ndiende nacho kubasa. Variko vakandimirira, vanomira nezvietu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Thanks so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chaunotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Musi wemugovera wega wega tinokupai chirongwa chamunopakurirwa naJonga Kandemiri chinotarisawo zvinoitika muupenyu hwedu vanhu vatema. Ngatinzwei kuti zvii zvakakurongerai svondo rino.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu humwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu reDete kuhwange kumateveleland North. Muchirongwa chedu tine hurukuro nemugari wemudunhu irori reDete.
Zita rangu ndinonzi Stanley Torima, ndinogara munzvimbo yeDete under Hwange district.
Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaTorima. Mungatudza kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu renyu panyaya yenzara nekusana yakwemvura uko?
Nzara yatsiriridza mukoma Jonga mudunhu reHwange district. Ndichitaura hangu ndakatarisa dunhu randinogara reDete, nzara iriko, hakuna mvura, uswa chaiwo chaiwo even kana hong'ombe hwakaoma, kana iyo mvura chaiwo chaiwo kumwa kumatsime hakuna, kana iko kwainobva kuzinwa kana vaiva nembombi hakuna mvura kana chaiwo yokunwa. Sadza iro chaiwo chaiwo rokuti vanhu vakwanise kunge vachiriwana riri kunetsa nokuti ane dambudziko rokuti vanhu havana mari kuti yekuti vakwanise kunotenga kuzvitoro.
Saka vanhu vari kurarama sei vaTorima?
Iye zvezvi vanhu vanga vachiraramiswa vaya vanokwanisa kuti vaende kunobatsirwa kurubatsiro rwesocial welfare, ndo mararamira avanokwanisa kuita. Asi pane dambudziko rokuti manje social welfare yakupa necondition yokuti inopa vanhu vane makore makumi manomwe zvichikwira, kana kuti vanenge vano urema vanenge vachitarisa kuti vanotangira kupapa urema hwakati.
Mudunhu menyu muri kusangana nerene dambudziko rekusarurwa panenge pachipiwa chikafu, nekuti tinomunzwa mune mamwe matunhu vamwe vachinzi havapiwi nekuti vanenge vari webato rakati.
Fanika mapiro avaita chishanu kuSlewood kwandakasvika vachipane nemairirano andanga ndichitaura ayo kuti vanopa pamakore 70 years and above, kana kuti vanokupa nokuti unourema hwakaita sei. Kuti unosarudzwa mairirano nokuti uriwe matongerwe zvenyika kubato ripi, hazvina kunge zvakaitika izvozvo. Asi ndinoona kuti vanenge vakaita mistake pakuti vanopa vanhu vane makore 70 years and above, kana kuti vanhu vane nature of disability avanoda, nokuda kwokuti kuna anonzi muchirungu child headed families, kuti mwana mukuru ari muform 4. Saka mwana iye kana akamirira 70 years ichamusvikira rini? Saka ipapo vaifanwa kuva considerate vanhu vesocial welfare, because so far bazi rasara rinogona kuita sei, rinogona kumiririra vanhu. Saka tatichikumbira kuti vasungunuke kuti vasanyanya kubraketa kuti 70 years and above kana kuti nature of disability, asi kuti nemamiriro akaita nzara dei vapa munhu wose.
Tinonzwa kuti kune zvirongwa zvakaita sezvekushandira kuti vanhu vapiwe chikafu inonzi food for work. Zviri kuwanikwa here mumatunhu menyu kuitira vaye vanenge vane miri yakasimba vange vachishanda vachiwana chikafu?
Yes, food for work. Yanga isiko because still food for work. Ndingati yanga chipu amasimba nevanhu vesocial welfare because kuja kunenge kuchita sekunenge kuchibva ku social welfare. Saka yes, food for work. Haiko food for work.
Ko vanenge vaine dzimari vari kukwanisa here kutenga chibage ku GMB uye kana chichitengeswa chiri kutengeswa nemari?
Ku GMB hakutengwi chibage mukoma jonga. GMB inongofamba nenetsoro yayo yekuti inenda ichipa chibage kunana social welfare. Social welfare ndo yozopinda pa ground yotaura tinoda 70 years and above. Yotaura kuti tinoda vanhu vanourema kunosanganisira kuti uri bofu, kunosanganisira kuti pamedu wakaita imetaona uchakwanisa kunge uchizvimiririra.
Ko zvipfuwo zviri kurarama sei kana munhu achiita dambudziko rakadai?
Zvipfuwo zvinezvi zvinotori pakatomarara because kwakaoma. Iye zvezvi zvichiri kungonongedzera bundero rakangomira pakambonaya mvura yakapa vanhu masimba vachiti vachiudza kuti vangaita sei vangakwanisa kuti vaite sei vazorima. Saka iye zvinezvi anything from the 10th of February chinda mberi I think zvipfuwo zvichasvika pakudonha because hakuna mvura iri kunaya izvezvi mukoma jonga. Mvura inenge ichinaya izvezvi ndeya inofafadza and mvura inofafadza pakangobuda zuva inokupisa inokuuraya zvakanyanya zvokuti zvipfuwo ndo zvichatanga kuafektwa because chatanga tichienda panext door tombokumbirana kumbirana asi zvipfuwo zviri panjodzi yakanyanya. Hakuna mvura yokumwa kuti zvipfuwo zvimwe. Kwandinogara kunoku zvinoita kutonomwa kusuwage mvura yesuwage and that is very practical zvandiri kutaura zvokuti hakuna kwotinoti nzvimbo inei haina madhamu. Madhamu achona haachengeti mvura. Kana mvura ikanaya nhasi ikaerera mangwana pa mvura arwizi watina rwere rwatooma.
Aiwa tinotenda zvikuru vatorima nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
No, ndinotenda hangu mukoma jonga. Ndinoda kungoti kuvateereri musashaya mbereko nokufirwa. Tisharambawo tichirwisa kuti tikumbire kuti social welfare ibatsira munhu wese zvisinei kuti unezera ripi nokuti nzara haina kuti unezera ripi haina kuti unobuda mbamani. Asi chandinakidza social welfare kutaura chokwadi ndechokuti vanga vachipa vasingatarisi kuti unopinda dhashi here unopinda roma here. Saka tinoda kuda kuramba tiine tarije.
Manga makateerera kuna vaStanley Torima vanove mugari wekudete mudunhu rehwange kumateveleland north. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Reichoto.
Aiwa tinotenda Jonga, tosangana zvakare nemugovera unotevera.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vanosungikana zvikuru uye vamwe vachitadza kana kutaura chaiko panyaradzo yekurangarira musori anonzi akaurayiwa munguva yeOperation Restore Legacy, iyo yakasiya vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vateereri veStudio 7 vanocherechedza kusvitsa kwenhepfenyuro iyi makore 15 kubva zvayatanga kutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 27 kuzivandlela 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Imuli yesiphathamandla sokatsha lwabacuphi esibulawe libutho ngesikhathi lihluduna intambo zombuso nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze isikhumbuzo sakhe namuhla.
Ngithanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezithiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe.
Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elichumi lanhlanu njalo abalaleli bethu bathi bayawuthakazelela. Liza kuzwa ukuthi siliphatheleni lamhlanje kuhlelo lwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imuli yesiphathamandla sogatsha lwabacuphi iCIO esibulawe libutho ngesikhathi lihluthona intambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe nyakenye umnumzana Peter Munetsi yenze umkhosi wokumkhumbula eHarare namuhla. Bekulokufuthelana okukhulu kulomkhosi njalo abakhulume emkhosini lo ikakhulu abemuli bebesesaba ukukhuluma bekhululekile. Nakanelwa ukuthi kungaba kulabantu abanengi ababulawa libutho ngesikhathi lihluthuna intambo. Amanye amalunga edale lephalamende athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azechasisa ngomonakalo owabakhona ngesikhathi ibutho lihluthuna intambo. Ukuhlaziya lolu daba siqhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Into ehluphayo ukuthi ngasikwazi ukuthi abantu ababulawa ngamasotsha ngesikhathi sonesi bethatha umbuso kumgabe bangayi. Kodwa okusobala esikwaziyo ukuthi lokhu abakutshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akula muntu owafayo ngesikhathi behluthuna umbuso kumgabe, hayi akusiqinisa. Kungesiqinisa kunjalo ngiyakwazi njalo lokufakaza ukuthi kasuye yedwa umnesi ofileyo ngesikhathi sonesi kuthathwa umbuso. Ukhona omunye wamadoda beyibodyguard kamgabe owakhele esilobela lowagwelu area bamdubula umfowabo wasuka lapho siyamngcwaba ekhaya. So baningi abantu abafileyo ngesikhathi sokuhluthuna kombuso. Na
kulamalunga edale lephalamende athi umnangagwa kumele avizwe edale azechasisa ngomonakalo owenziwa libutho ngaleso sikhathi, umbona evuma?
Into esenginanzelele ukuthi undoda Mnangagwa ihlonikalazo ulakho ukuthi angavuma njalo ulakho ukuthi engala.
Umnumzana Mqondobazi Magonya incwethi kwezombusazwe. Umsakazo we Studio 7 namhla ufikise iminyaka elithumi lanhlanu usunguliwe 15 years. Sizitshayela ihlombe. Umsakazo lo usungulwe emhlaka 27 kuzibandlela ngo-2003. Abalaleli bethu bathi bayasithakazelela njalo basikhuthaza ukuthi siqhubeke sibapha indaba ezimqotho.
Mini kamalamu eke moyo. Ngiwuthanda kakhulu umsakazo ngoba ufundisa inhlelo ezijiyeneyo, inhlelo zokwakha, inhlelo ezomba ngazwe, umsakazo okwanisa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi nxa lapha abancindezelwe khona babekwazi ukuthi kumele bayenzeni. Ikakhulu ezomba ngazwe ngoba ababusayo bengasoze bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Kodwa iStudio 7 ikhuluma iqiniso njengoba linjalo, njalo yenza abantu bahlakaniphe babe yazi ilungelo labo, babe yazi izinto abangazenza ezingabanceda. Ngumsakazo oqakathekileyo empilweni yabantu ongamelanga uze abantu bawuswele.
Izizalwane uJuliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso othiwa yi-Women Development Association in Zimbabwe. Kimi nga asi-Studio 7 ibingasoze yaziwe kangako, kodwa ngokuthi kule Studio 7 enika omama ithuba lokuthi labo bakhulume, enika inhlanganiso ezinjenge-Hoders ithuba lokuthi labo bakhiphe imbono yayo, isimphakamise kakhulu, iphakamise labomama. Imbono yabomama isizwakele, omama labo sebebe lamathuba okuthi bazwakale bekhuluma e-Studio 7 ngoba amanye ama-members ethu bake bafonelwe i-Studio 7 labo batsho okusemoyeni yabo ngembono yabo ngokubona kwabo impilo, ngokubona kwabo okubahonolozeleyo.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 bethakazelela kanye lathi ukufikisa kwethu iminyaka elithumi lanhlanu 15 years. Lamhlanje siyalikhuthaza abalaleli bethu ukuthi liqhubeke lisisekela lilalela umsakazo ngowenu. Uqhutshwe ikonsathi yezokholo koBulawayo lamhlanje engenwe izinkulungwane zabantu ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi ebhalisele ukuvota ngobunengi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikonsathi le yenzelwe eLight City Hall njalo ingenwe izinkulungwane zabantu asebebhalisile ukuvota. Ababhalisayo laba yibo bodwa abakade bevunyelwa ukungena besebenzisa iphetshana eliphiwa umuntu engabhalisa kumbe i-receipt ngesiNgisi. Bekulendawo njalo yokubhalisa e-City Hall lapho umuntu obethi engabhalisa esuke evunyelwe ukungena egigini leli. Usikomichi wezek umnumzana Qhubani Moyo uncome inhlanganiso ye-Women Institute for Leadership Development ngokuqhuba lolu hlelo.
Inhle kakhulu ngoba siyabona abantu bezengoboningi babo kusetshenziswa i-creativity ye-Women in Leadership Development. Siyabonga uSamu Khumalo le-team yakhe initiative enhle kangaka.
Ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo elingene likhonsathi unkosazana Nomvula Mguni uthi uyajabula kakhulu ngenani labasakhulayo asebebhalisile, wakhuthaza ukuthi abangakabhalisi benze njalo.
Nxa ngiyakhangela especially namuhla ontanga baningi, baningi kakhulu and ngiyababona ukuthi bayakholisa futhi benze kuhle ukuthi phandle laphana kula proof of residence.
Umqondisi we-Women Institute for Leadership Development unkosazana Samkeliso Khumalo uthi uhlelo lolu bazaluqhuba njalo emathebheleleni South lemathebheleleni North bekhuthaza abangakabhalisi ukuthi bebhalise. Abaculi abaphatheke ekonsathini le bagoqela unceku, i-Gospel Unplugged, i-Women of Valor kanye lomhlabeleli wase-South Africa olodumo uLebo Sehobela. Ngimele i-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Izakhamizi zakobulawayo zithi umthetho obunjwayo ophathelane lokusebenza kwamankampani kahulumende kumele ukubeke sobala ukuthi zizajeziswa kanjani iziphathamandla ezizatholakala ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo izolo ngamalunga edalela eParliamente akukomiti yeFinance and Economic Development ngenjongo yokuthapha imbono kaZulu phezu komthetho ophakathi kokubunjwa owePublic Entities Corporate Governance Bill. Abakhulume emhlanganweni lo bathe kuqakathekile ukuthi umthetho lo uveze obala ukuthi amakhampani kahulumende kumele akhokhelwe njani ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Omunye wabo yisakhamuzi uJustice Zwayitha.
Ibhili leli mbonani ikudlala ngesikhathi ngoba alilako okuningi okubambekayo okungasenza ukuthi sithi hayi for sure i-corruption izaphela elizweni.
Umnumzana Zwayitha uthe njalo umthetho lo kumele ukubeke sobala ukuthi abesifazana labo kumele babe lezikhundla eziphezulu kumabhodi amakampani kahulumende.
Akucace ukuthi bangaki omama bangani bazafaka kumabhodi nalawa kukhanyani ngoba bodwa bangani bafiva bathandeka ukuthi bafakwe kombane endaweni ziyana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Sithabile Hlongwane uthe amalunga amabhodi akumelanga akhethwe kodwa kumele aqhatshwe njengazo zonke izisebenzi khona azazizwa elomlando wokusebenza ngobuqotho.
Ifunxa kungathi umuntu aziyele yena esiya apply. Of course uyabekwazi ukuthi even esenza ama mistakes uyabekwazi ukuthi there are some other people who are looking at him abamkhangeleyo azayesaba la.
I-Public Entities Corporate Governance Bill ithi omabhalane bamakampani kahulumende ama permanent secretaries akumelanga babe ngama board members amakampani la. Ithi njalo umuntu oyedwa kamelanga abe lilunga lamabhodi amakampani kahulumende edlula amabili. Yenqabela njalo abakhokheli bamakampani kahulumende ukuhlala ezikhundleni okwedlula iminyaka emihlanu. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Izakhamizi ezisemaphandleni ezansi eMandebeleni lokhe zihlangana lendubo ezichiyeneyo lapho zisiyabhalisela ukuvota. Kubika uAlbert Ncube.
Isabelo sezansi eMandebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 356,000, abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha, 226,000, okutho ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu, 3,500, sebebiselwe emuva lapho besiyabhaliselwa ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. Unkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke eDewe Natisa ngomunye walabo ababiselwe emuva njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zinalezi ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lo lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sika mama kho mina ngazi umama wami
unkosazana Sithembiso Juma layo osuke enatisa udokuno kuyenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abahambayo labo besiyabhalisa okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya
ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers so mina ngakwanisa ukuhamba kodwa abantu abadala bakwanisa bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba so abanye bakhalezwa ngokuthi nga kuyafaka i-PVR ngabi eduzane kwabalesitulo
unkosazana Siphiwe Mahlathini ude kwenza inani lababhalisayo libe phansi ikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota
enjenele village nginanzela ukuthi abantu abaningi bezorejista ukuvota nginanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebesiza bezorejista ukuvota ngethatha izincwadi besiyarejista but olutsha nginanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayarejista ukuvota manje iyaxoxisana labo abangasifisa ukuthi sivothelane
unkosazana Anele Mnyandu isizalwane semawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende emzingwane phansi kwebandla le-National People's Party uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla le-ZANU-P F
kulezi kanye phakathi kwemzingwane ezihamba zisethusela abantu bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota
inhlanganiso ehlolisisa ngokukhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuguga uZulu ukuyabhalisela ukuvota njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC ibhalisa uZulu kuvike edlulileyo ibisegwanda lomhlabelelo lodumo uClement Magwaza leqembu leVictory siyanqoba njalo uZulu ebebhalisela ukuvota sihlanganelwe unkosazana Mary Banda olemnyaka ekuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini
mina nti i-birth certificate anila i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kaninila uyemalawi hamba njani mina isifiso nilazo ukuthi ngivote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe angikwazi lapha kufuneka uJehova angenele
umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancistown yena olomama oyisizalwane seleBotswana uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kwele Botswana
so besicela ukuthi ungawakwanise kule namabhokisi abantu abavotela ngapho outside eZimbabwe
umnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo wezesini ezansi emandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi ikuthi ningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana undlela uthi udubo lumqoka ngolezithupha
eBrunaburg basitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalazithupha so sasesisiya irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala into babuyele kugrawundi ukuthi abantu babhalise kutsha bathi bazawukhangelisa babona bakwenza njani
ozaphethe isihlalo sikatshalimana wezek ezansi emandebeleni umnumzana Rapson Noni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawandan eGwanda
siyabonga jahalakithi Albert Ncube esipha uhlelo lwezemaphandleni siqhubeke ngohlelo lwalamhlanje singene kolwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi yena okhankasela ukumela iBulawayo South edalele parliamente siyakwamukela kuhlelo
alright
yiziphi inhlelo oziqhubayo khathesi eziphathelane lomkhankaso wakho
hayi ngiqhubekela phambili kakhulu ngoba kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe okwakhathesi ngikhangele kakhulu ngisebenza kakhulu lezikolo ngendaba ye-teacher people ratio ukuthi sibone ukuthi singasiza kanjani abantwana bethu ukuthi bafunde kuhle kulesi sigaba.
Kuyini okukhangelayo kulolu hlelo obekuvele kuyingxaki njalo lifuna kwenziwe njani?
Into eqhakatheke kakhulu ekufundeni komntwana yikunikezwa i-attention yonke ngombalisi. Kodwa nxa abantwana befika ku-50 ngombalisi oyedwa, umntwana ucine engasatholi lo amela kuthole ekufundeni kwakhe. So into esiyikhangele kakhulu ngokuthi sibone ukuthi singasiza njani thina ngomphakathi wethu ngapha kwale Bulawayo South, futhi sibone ukuthi singasiza njani ukuthi sisize izikolo ukuthi bathole even ama-assistant angabancedisa emaklasini lapho ukuthi bafundise abantwana kuhle. Abantwana bathole i-education yabo enhle njalo bakhona ukuthi bapase ukuhle. Yinto yokuqala esiyilungisayo. Eyesibili esiyilungisayo, sibone ukuthi izibhedlela amakhiwo maningi kakhulu. Izibhedlela zilokuqakathekisa kakhulu ukuthi nxa umuntu ebuya egula engalamali yokubhadala yena leyo yokubonwa ngabambone. So yinto esikhangele kakhulu emakliniki ukuthi sibuze ukuthi kahle kahle into eqakathekileyo ukuthi nxa umuntu ebuya egula kufanele ekhangelwe njalo anikwe yena lo i-care ayidingayo ngalesi sikhathi. And kulenkinga eziningi ezifana lokuthi omunye umuntu uyabe le mali ekhadini lakhe le-bank kumbe le mali ku-ecotel kodwa amakliniki angathathi wona lawa ama-form of payment. So sifuna ukubona ukuthi abantu bayasizwa kuhle kulesi sigaba ngaleyo ndlela ukuthi simele umphakathi ngale kwabe-council.
Lisebenzelana lobani njalo kukhanya kuzaba lobubelo yini?
Ngiqalisa ngamacebo njengoba ngingakangeni kwi-parliament ukuthi ngingaba lamandla okuthi kumbe ngenzeke ukuthi ngicele i-government ukuthi isize izikolo. Kodwa njengoba ngiyi-candidate ezimele yodwa, so into engiyenzileyo ukubuthanisa ama-ex-students awezikolo eziningi abasemadiaspora ukuthi sibone ukuthi singayenza yini ngendlela eyokuthi sincedise thina ama-ex-students abayenelisayo ukwenzela ukuthi inkinga zona ama-problem wona lawa anjalo ayenelisi ukudluliselwa phambili ukwenzela ukuthi abantwana bafunde kuhle. Emakliniki-ke into eqakathekileyo ukuqala ngeyokuthi ngihambe ekhansili ngiyecela ukuthi baphangise i-program yabo yokuletha ama-swipe machine okuletha i-cocash payment ukwenzela ukuthi umuntu angabiselwa endlini ebiselelwa ukuthi kuthiwa kala $5 cash njengoba silama-crisis awe-cash eZimbabwe.
Sikhangela wona umkhankaso wakho lawo uqhubeka kuhle yini njalo uyaluthola yini usekelo sebekwazi abantu?
Ye, abantu bayakhumbula kancane kancane ukungazi bangazi njengoba vele ngingumntwana okukhule khona lapha. So nxa ngihamba ngisiyakhuluma nabo hhayi bayazwisisa kodwa balezikhalazo zona lezo sengivele ngisebenzisana lazo. Balezikhalo zokuthi kulabafana asilama-problems wabiza ngesikhiwa ama-drug problems. Senze njani ngalaba abantwana? Akula ma-drug rehab, akula ndlela eyokuthi singabasiza ngayo njengoba kungela employment. So balezikhalazo zabo zona lezo abakutshela ngazo. So ngicina hhayi ukuyemukelwa sikiyemukelwa kuyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Vimba Yishe Muswaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphatheleni kuhlelo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sitha, singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Linga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke sixoxa lomela ibubi edalele parlamente unkosazana Lwazi Sibanda. Sikhuluma ke ngodaba lwendlala esigabeni sakhe lapha ukuke kwaba lomsindo ngemva kokuba abasekeli bebandla le MDCT abathi bona bahlala bencithwa ukudla behluthune isaka lerayisi behluthunela labo abayabela abantu ukudla. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Christian.
Ye ungasitshela ukuthi kuhamba njani esigabeni sakho lapha? Sizwa kuthiwa kuke kwaba lodubo lapha kwezokuwabelana ukudla. Yinto ehlala khona yini kumbe yinto eqalisa?
Khona ngathi kuhlala kunjalo but lokhu kuqala izulu. Kufonelwe ngucikekile Khuphe esesiganda esigabeni sebubu esithi kubuya imota yazobaholisa kuhle kuhle sindi fertilizer. After uholeni kwabifertilizer kusukuya enye imota yathi thwele irayisi. Imoto leyo yakhanya ke ingasafuni ukunika abantu bonke irayisiyana, isinika abantu abezanu i-TF. Yikho kokuchithekile sesithi no, angeke ninika abantu bezanu i-TF lathi sinambile ukudla sikufuna. Yikho bahamba ke bathatha isakalelano yerayisi ngamandla. Yikho umuntu ade eholisa abanye wasebaleka ke. Ukhanya kade nguye okhethe loku ukuthi kunikwa abantu bezanu i-TF. Ngomunye ujaha wakhona ngalebo bothiwa ngu-Douglas. Angikwazi ukuthi yini kuprovinsi yezanu i-TF.
Wena umumo unjani khona ngapho ngendlala? Ngiyabona uyakhuluma lapho ukuthi labo abantu bebesithi labo balambile. Unjani umumo
lo? Lo nyaka sikuthi uhulumende kumele angenele angazakhangeli nancane ekhangeli ukuthi athe izanu i-TF. Lo nyaka yindlala enyembi ngoba emasimini sekutshile.
Manje abantu baphila njani khona lapho nxa emasimini kutshile kungela mbhida leyani yakitholakala kakhulu ngesikhathi lesi?
Asokumele khona lalawa wabele ukuthi abuye eholo nxa bebile beholisa bazazuze benza into yabo enketabo etshaza. Nabanye abanezimali zabo bathenge ezitolo njengoba ezisuke ezitolo kunolutho. Kanti kakhulu esikhathi nalokhu umuntu ikangenele laba abaholisa ama-organization lawa ebuye ezoncedisa.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ungani kusiyafika okuphela komnyaka kuyabe kunjani la?
Ngabe kusiwe sibili Chris Gandhi nxa kungasakungenanga uhulumende abantu bazosidlana ngiyakutshela lezi dumbo zizaba khona.
Zona izifuyo zinjani, ziyacuba yini?
Hhayi, izifuyo bezingangacubi ngoba last year kwakune izulu eliningi. Hhayi, ngapha kithi bezingangacubi sinye izifuyo zaseyinhle kunomali kayo alebe ndlele kanti shehlehle amanzi akhona kwangani kuhlumihlumile noma nje kuzakutsha.
Akhona yini amanyathelo liwathathayo ikakhulu njengoba umela isigaba lesi edalele parlamente uyakuluvuse yini udaba lo?
Njengalizolo ngithe ngithiwa ngalowo mbiko ukuthi bathethe isaka lerayisi ngenkani uvele wona abantu bezanu i-TF sebeholisa nangesizanu sabo. Ngahle ngahamba ngakhela uministe u-Honourable Petronella Gagonya ngamtshela indaba yokuthi esigabeni sami esebubi esiganda sokwenzakale lokhu yikho yini okumele kwenziwe kwenza abantu benu bezanu i-TF. Wathi cha, akumelanga vele kwenziwe, kumele lo umuntu onguyade driver leyo mota yalo ade foster esekhetha abantu kumele ebothise ehanise emapholiseni. Yiko kufonela kwabantu abayesigane sabengifonela ngawathi no ngabe libophisa ngamanye amaphoyisa abathe iqiniso ngokuba ingisa sengikhulumelayo.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga balaleli, lale kahle ningakuvumelani kusizakala ezigabeni zenu ukuthi nxaabantu bethiwa ukudla ukudla lokho kungahulumeni leze khona okwenziwa abantu bebuba bemathembele ngenoti sikuthatha ukudla lokho ngenhlalo kwasokuza kwabo. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibongile.
Siyabonga jahale zansi okuzigqiba ezosuku umfundisi we-Brethren in Christ Church uReverend Ruben Mabena yena obhubhe ngolwesine uzabekwa kusasa e-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Ubaba Mabena udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane. Kwaneleke okwalamhlanje izihlobo ezithandekayo, njengokusho kwethu likhumbule phela ukubana yi-birthday yethu lamhlanje. I-Studio 7 sifikise iminyaka engu-15 elitshumi lanhlanu sisakaza eZimbabwe silinika indaba ezimqotho. Liqhubeke lisisapota phela lisisekela. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.